A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 20th, 2019. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing relief efforts for victims of Cyclone Idai.
President Emmerson Mnangagwa, who was criticized for leaving the country on the eve of the Cyclone Idai touchdown, today visited Chimanimani, the epicenter of the devastating tropical cyclone.
The president assured the affected communities that no one will die of hunger as government has mobilized necessary requirements.
The president also commended the defense forces, the police, and other security arms for working tirelessly to open roads that have been blocked by the cyclone.
However, the government and relief agencies were not forthcoming with the latest figures today, although by end of yesterday, there were 98 people reported dead and more than 500 missing.
Zimbabweans from abroad have also come together to help their compatriots back home.
In South Africa, Zimbabweans have teamed up with the embassy to raise the basic needs to send to the survivors back home.
In the United Kingdom, the situation is the same.
And here in the United States, U.S., Zimbabweans here have raised more than $30,000 to send home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Vungu vadiwa vatereri nevatariri nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kuManicaland nedzimwe nzvimbo munyika dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai. Taona nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishanyira nzvimbo dzakakuwadzwa nedutu mupengo iri kuManicaland kuChimanimani. Taonawo zvakare mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana pamwe nemakereke akasiyana siyana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri matii mana mukuedza kubatsira kurerutsa ndima kuhama neshamwari vakarasikirwa neupenyu, vakarasikirwa nemidziyo, vakarasikirwa nepfuma, vakarasikirwa nezvirimwa, vakarasikirwa nedzimba dzavo. Vanhu vangosara ari dungamunhu vasina chavainacho, asi vana veZimbabwe vari kutaiwa mukuchema tinobatana. Tiri kuona zviri kuitwa nevanhu vakawanda kutumira zvekushandisa, mari, chikafu, mvura, mishonga nezvimwe zvakadaro zviri kudiwa. Taonawo mauto pamwe nemapurisa vachibatanawo nevagari nevamwe vari kubatsira mukuvhura migwagwa yakaparadzwa, nekuti tinonzwa kuti kune migwagwa yakawanda yakaparadzwa, mabhiriji akawanda akaparadzwa. Nzvimbo idzodzo dzakawirwa nedambudziko hadzisi kusvikika. Pamusoro pezvo tanzwa kuti kune vakashaya vanga vasingazikana kuti ndevenyika ipi, muZimbabwe here kana kuti kuMozambique. Saka vekuMozambique nezuro vakanga vakatumira shoko kuZimbabwe, kudivi reZimbabwe, kuti kune mitumbi isiri kuzivikana kuti ndeyanani. Tazonzwa nhasi kuti mitumbi mitanhatu yazoradzikwa iko kuMozambique ikoko. Mitumbi iyi ndeyevana veZimbabwe, yaradzikirwa kuMozambique nekuti vakanga varamba vakaichengeta inenge yakuipa. Asi tinonzwa kuti vekuMozambique vasati vaviga vanhu ivavo vanga vachitora mifananidzo vachibva vangotorawo neguva racho kuti mufananidzo, kuitira kana hama dzaakuzouya vanenge vachivaratidza kuti mufananidzo uyu munhu iye takamuviga paguva iri. Kwotiwo mudunhu reChimanimani pane township inonzi Ngangu, ndo yakanyanyorohwa netsaonai. Nezuro takanzwa kuchinzi kwakavigwa vanhu vaidarika makumi mana. Tiri kunzwa kuti nhasi kwaigwa zvakare vamwe. Tisakangana kuti vakuzivikanwa vakashaya mutsaona iyi vanosvika 98 kana kuti makumi mapfumbamwe nevasere ndo vari kuzivikanwa vanodarika mazana mashanu vachinzi havasi kuzivikanwa kunzi varipi asi uwandu ihwohwo hwevanhu vakashaya nevakatsakatika vasati vazivikanwa huwandu hunogona kupfuura ihwo huri kuzivikanwa uhwu nenguva ipi zvayo nekuti munzvimbo imwe chete yatanzwa nhasi pane vatataura navo panhau dzedu dza7 vataurayiwo nezvewodhi inonzi wodhi 23 hanzi kwamutsvangwa kuri kunzi pane vanhu vanodarika 185 kana kuti ngati vanhu 186 vasati vazivikanwa kunzi vari kupi vagari vemudunhu vakakwirawo mune rimwe gomo ravakakwira vachitiza tsaona iyoyi saka vazoita zvekuita yatingati roko yekudaidzana vachiona kuti nhinga aripo here nhinga hapo nhinga aripi nhinga hapo saka panonzi vanhu vanosvika 186 vaonekwa kunzi havasati vazivikanwa kuti vari papi munzvimbo yewodhi 23 kunonzi kwamutsvangwa ndo tsaona dzatiri kuwana zuva nezuva tinenge tichiwedzera uwandu hwatinenge tichinzwa tichikuzivisai kuti zvamira sei saka tinotenda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika tanzwa kuti mabatanawo zvakanyanya nevari muzimbabwe mukuunganidza zvikwanisiro tiri kuona musouth africa vari kushanda neembasi yezimbabwe iri musouth africa mukuunganidza zvekushandisa nemari tiri kuonawo muno muamerica kune baba vanoitwawo freeman chari vari kutungamirawo nekubatana nevana vezimbabwe vari muno muamerica kuunganidza mari tinonzwa kuti yaakusvika kuma40 000 kana kudarika yavari kuunganidza tichinzwawo zvakare kuti vana vezimbabwe vari mudunhu rewashington inonzi washington dc maryland virginia metropolitan vari kurongawo kuita mabiko ekuti vareize mari yatingati fundraising nemusi wemugovera muno muwashington dc kuti vawedzere pamari iri kuunganidzwa havepo iye zvino tonzwawo kuti kuunited kingdom ndo zvimwe chete variko vari kuunganidzawo mari nerubatsiro rwakasiyana siyana kucanada nekwese kune mwana wezimbabwe tinokutendai kuti tinge tichibatana munguva yekuchema ndo zvinotarisirwa kuti vana vevhu tinge tichiita kana mumwe wedu awirwa nedambudziko pindai muchirongwa muchitiudzawo zvakamira sei zvii zvamuri kuita kumatunhu amuri chirongwa chinhu hachisi chevari kunze chete kana vari muzimbabwe pindai muchitiudzawo zvinhu zvakamira sei chris
Yes, Jonga, siyalamukela zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum Live Talk. Lamhlanje ke siqhubeka ngodaba lokwehlelwa ingozi yezulu esigabeni seManicaland. Siyazi ukuthi engangu eChimanimani yikho ke okufe khona abantu abaningi sizwa kuthiwa izolo kubekwe abantu abakwana bona amachumi amane i-40 bangcwatshiwe engangu lapha sizwa njalo kuthiwa kulo sobhizimusi nguyophathisileyo ngokubadingela ke amabhokisi njalo siyabona ukubana namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa ubekhona le lequla lake elibalisa umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga labanye ke ezinye iziphathamandla zikahulumende ye bathembisile ukubana hayi abantu abasoze befe bebulawa yindlala ngoba bazadinga ukuthi babaphathise kodwa siyazi ukubana bengazange batsho njalo bayakhona asebencedisile bakhona abalokhu bedinga uncedo lokuphathisa emazweni atshiyeneyo agoqela khonapha kwele Melika lapha kwele Melika ukhona ke umnumzana Freeman Chari yena okhokhela imizamo yokubuthelela imali sizwa kuthiwa imali yakhona isisedlula yona amadola azinkulungwane ezingamachumi amane more than 40,000 ngesilungu 40,000 US dollars hayikhona ndichonga
US dollars
greenbacks hayi siyayincoma kakhulu imizamo le siyabona ukubana ilethe ukubambana kukaZulu abantu bayaphathisa kakhulu sibili lase South Africa sizwa kuthiwa inhlanganiso ezifana labo Zimbabwe community in South Africa labo babambene labanye lesigodlo someli embassy bathi bona bazabuthelela uncedo baluhambise ekhaya kwele ngilandi lakho yiso soneso bayancedisa abantu ye yikho sifuna ukuxoxa la ngakho lamhlanje kuhlelo lwethu lingasifonela ke kunombolo ezithi +12024650318 sixoxe jonga
ndizozo regai tione kuti pane vatati tawana here parunhare hello ndofunga tichiri kuedza kubata vatinonge tichitandara nawo kana kuti vadari vedu vatichakurukura navo asi musakanganwa kuti chirongwa chinobuda pamafacebook page yedu www.voazimbabwe.com kwoita www.voashona.com ne www.voandevele.com tiri kuona mabasa ari kuitwa zvikuru muHarare tatichiona mifananidzo nemavhidhiyo sangano kana kuti kereke yepresbyterian yekuhighlands kuri kuitwa basa guru rinotendwa kwoitawo vakawanda vari kuisa padiki ipapo zviri kuzounganidzwa izvozvo zvekuti zvinge zvichiita mirwi yatiri kuzoona iyo pamavhidhiyo tinokutendai muchiramba muchidaro pashoma ipapo kana pazobatanidzwa panokura saka muchiona kuti nzizi runotanga ruri tsipiti rozopedzisira rwarwizi rwokuti munhu hauchakwanisi kuyambuka kana kwakakwanaya rwakazara nokuti pane paita madiridziro ndo zvimwe chete nekupa kupa ikoko kudiki kunoitawo diridziro kuchikura mune ramangwana regai tinzwe kuti pane vati vapo here parunare Chris
ye hai siyabona asikatoli sikhangelele usikhangelele ukubana sizaba laba asibanxusileyo ukuthi asiphathisane ke kuhlelo lwethu kodwa ke singakayi khatshana sikeni sibone ke lokho kuphathelane lohlelo lwalamhlanje
Hello, tine muteereri Chris Parunare. Hello.
Yes, mayadi baba.
Takasimba makasimbo baba, zita ndiani?
Ni chief.
Chief
Dombo.
Chief Dombo, muri kufona muri kupi?
Tiri kunoze Queenstown baba, Eastern Cape South Africa.
Eastern Cape South Africa. Aiwa maita basa nekupinda muchirongwa zvatinoda kuti tiite Chief Domboka ndezvekuti mutitaurire zvese zvamunoda kuti kurukure nhasi tichatombokuchengetai zvenyu seguest yedu vamwe vanenge vachidawo kupinda muchirongwa kana vaine zvavanodawo kubvunzai vachibvunza nekuti kana tawana mukana wekubata changamire kudai havangonzi sumusai handizvo here ndizvozvo titaurirewo zvamunoda kutaura pamusoro penyaya iyi
chekutanga ndine chiziviso
ehe
chekuti kune hama dzedu dziri kusaidi kuno kuEastern Cape tine mota yatanga tawana kunoku yekuti kana pane vanoda chavanoda kubatsira zvingave chikafu dzingava mbatya dzingava kunyangwe mari tiri vanokwanisa kusvika kana Queenstown East London or Port Elizabeth. Tine namba handizivi kana ndivachikwanisa kune vakateerera. Tine namba dzandirikugona kuvapa vagone kufona panamba idzodzo kuQueenstown, Port Elizabeth or East London.
Tipei namba dzacho.
062
158
682
6822. Vanotaura nani kana vakanga vafona?
Izo vanotaura na Sister Miss vemu ndokunge vari mu Queenstown igende kupedzi vari ku Port Elizabeth.
Yeah. This is Queenstown.
Yes. 063
27
63 408. 4240.
4240. Yes, one of our Namkoma more blessings. Port Elizabeth. Yeah, again, don't know the number is this is 7 8 9 10. And this was
Namkoma more blessing.
More blessing. That is Port Elizabeth.
Yes.
Ah, you have to not end as Guru. Yes, Taura, in chief.
Tangat Yakuti, Rem East London, and let's win number 4.
Jipay
Kune Vaningar East London, that's all done.
Zero eight one three six three three six three eight three nine six eight three nine six.
No,
8394. 94. Okay. Vano Trevor. Mukoma Trevor. Ndizvozvo. Ndachida kubvunza kuti Chief Dombo
Dombo ndiye kwamurewa kumusha.
Kumusha kwamurewa.
Asi ewa.
Tichitarisa tsaona iyoyi kubatai kwayaita tichiona ma efforts esa muri kuita kuunganidza mari nekutsvaga nhamba dzekuti vanoda kubatsira vanga vachipinda vachibatsira. Zvii zvaita kuti munyanyo kusvika ipapa Chief Dombo nokuti vamwe vanogona kungoti namo imwe airambirwi sadzi.
Ya tida kutarisa sedambudziko iri. Idambudziko rinosvika usina kugadzirira.
Mhm.
Idambudziko ringagona kuitika seni nhasi ndiri mugari muKwinstau. Zvinhu zvinogona kungoitikawo usina kana tarisiro. Saka tematarisiro edu atinozviita idambudziko rakawira nyika yedu yeZimbabwe. Kune hama dzedu neshamwari dzedu vakanga vasina tarisiro yekuti dambudziko rinovatsikira saka zvakangova svikirawo panguva yavasina gadziriro. Saka takada kutarisa kuti munhu akatorerwa mhuka zvingava kana tingati zvipfuwo handiti.
Halo. Yes, taura henyu.
Right, ndanga ndichiti ukada kutarisa kuti munhu anenge akatorerwa zvipfuyo, vakatorerwa mbatya, vakatorerwa musha. Saka panguva ino anenge asina kana pekutangira. Saka kuburikidzawo nechechi yedu iri kuno kuKwinstown. Zvimwe zvatikaona kuti takadaiwo kuti tikwanise bhozi kune mumwe anenge ane mbatya pamwe yaasakwana kana yaasisadi. Hati kuti akwanise kuisvisa kuZimbabwe, haakwanisi. Saka takatsvaga kuti kana pane vane zvavanazvo zvaanoda kuti tikwanise kuti tizviendese kumusha, then tinongounganidza tosisa pamwe chete nemota iripo zvotakurwa. Kunyange chii kana ndiro kana chii chaunongori nacho tichidauda kubatsira. So maonero atakazviita.
Ya, tinotenda Chief Dombo, ramba henyu muri parunhare. Tingotora mumwe muteereri tizodzoka kwamuri. Christi, nemumwe muteereri.
Yebo Chongasi, leo mlaleli, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Mkoma Jonga ngokungena ehlelweni namhlanje.
Ye, nguChris Gande lo osekhuluma. Igama ngubani ba?
Okay. Igama nguTalent Kanye ngisekhwekhwe.
Talent Kanye.
Ye.
Okay. Ungasiphathisa kuhlela.
Ngikhuluma ngaloko okonakeleyo lapha elizweni lethu naseZimbabwe la. Into engiyithandileyo yikuthi sibe sibambeni abantu beZimbabwe. masehlelwe yingozi. So bengicela ukuthi izinto lezi ziphathwe kahle ngoba kuze ngonke umuntu efaka omunye ngamunye okuncane. Kungangeni laba balolunya olokuthi bona bafuna basuke ezindlini zabo. Siphathe kuphathise kubona labo kulungisiswe i-committee ezabona ukuthi imali le izanikezwa kungakhangelwa umbala, kungakhangelwa ibandla olisekelayo, kungakhangelwa ukuthola omunye ngamunye athole okulingeneyo.
Hayi, kuyezwakala, hayi. Ngamazwi ayakhayo la, siyabonga kakhulu. Kodwa wena uphathisile yini?
Yeah, asibambile sithole thole lato kuzimpahla nyana saphathisa nje ebandleni lapho singena khona.
Ah, okay, okay. Hayi, kuyezwakala kuhle kakhulu. Ah, so kusuke khona ngapho eKhwekhwe.
Yeah, ngibona ngani kwenzakala ilizwe lonke ukuthi ngibona ngani wonke umuntu ufakile isandla. Yeah.
Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Lami ngiyabonga kakhulu ngithi baduduze ubona labo abalandelekelweyo.
Yeah, hayi, kuyezwakala. Sibongile.
Mm-hmm.
Jongai, the caller, the talent is saying that he hopes there's a committee that will be formed to overlook all the donations so that, you know, nothing haywire happens, you know.
That's what I wanted to ask Chief Dombo. Chief Dombo, mchiri paru nare? Oh, Chief Dombo, nare yawe ya dona. Ndanshi da kuwafunza kuti, nukuti wa jinji, varum diaspora, wanda uza kuti, rubatsiro rwao, orusha fambisu wa sei. Shumwecheteo ni warukumusha, wanu da assurance kuti, rubatsiro rwao fambisu wa sei. Tambonzi kwa gurukota, reze wa shandi, amai sekesa enzenza, wachitaura yu kuti, wanenga wapa rubatsiro, pamuno shita rubatsiro kumapoka ya urumende iwayo, itaya kuti mupiwe marisiti. Takanzwa mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vari kuchimani mani vachiti pachatorwa matano akaomarara kune vanenge vawanikwa vachita zvouri nezviri kudonate kwaitwa kana kuti rubatsiro ruri kupiwa uri. Saka tinotarisira kuti panenge paine kuteverwa chaiko kuona kuti rubatsiro rwaenda papi rwasvika here kwaari ruri kuenda. Iyewo munhu anenge achionekwa Kristu achinzi azoshandisa zvisizvo kana kuba zvinhu zvakaita semadonations akatarisana netsaona yakadai anenge ari munhu akareruka kana tichitaura pachizvezuru.
Guru wakareruka. Yavingela nhliziyo sivili
mudzoro. Kwauyawo nyika dzakawanda dziri kubatsira. Taona Tanzania, tanzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti iri kutumirawo kana kuti yatotumira ndege izere nezvinhu zviri kubatsira. Kwoitawo Botswana takanzwa kuti yakabatsira, ina Namibia nenyika muSouth Africa nedzimwe nyika dzakatenderedza. SADC tanzwa kuti ine zvayaita. Tanzwawo zvakare US Embassy muzindawo yeAmerica uri muZimbabwe vachitaurawo kuti vaisawo munguwani mari inoita $100,000 ichange ichizobatsira nezvinhu zvakasiyana siyana kubva kumvura pekugara nezvimwe zvakadaro vachiti vachange vachishandawo nemasangano anopa rubatsiro. Rubatsiro ruri kuuya kubva kune nzvimbo nevanhu kwakasiyana siyana. Ndo nguva yakakosha yekuti vanhu munochemana kana mumwe awirwa nedambudziko.
Limqotholelo jonga. Ingcingo zethu zingani ziyahlupha lamhlanje. Besikhangelele ukuba sizabe siqoqisana labanye abasemazweni kudiaspora abayibo abaphathisa ngokuzama ukubuthelela imali yokuthi ihanjiswe ekhaya, kodwa hayi okathe simbone ngani silomlaleli jonga.
Ndofunga tine muteerera handiti. Hello. Makadi.
Noti unofara chofe.
Ndiani vatiri kutaura navo?
Ndinonzi Gari Matonodze.
Vamatonodze, muri kufona muri kupi?
Pare zvino ndakashanya kunonzi ku Northwest.
Northwest. Northwest iri kupi?
Rustenburg, South Africa.
South Africa.
Asi ndiri mugari weMbulawayo.
Okay, uyakuluma futi?
Ya, nyenza yonke into.
Pakanaka, tobva tangokubata nendimi dzacho dzese.
No, it's okay.
Yes. Tipei zvamungataura baba.
Ndine zviri zvitatu zvandoda kunditaure. Chekutanga, ndoda bata maoko pane mhuri yese yeZimbabwe panguva yakaoma yepiri iyi tichema nevakashaikwa nehama dzavo nekuindisa nekuitemera vakakwara parigatinaro yekutova naye nekukasika chechipiri ndinoda kutenda zvikuru mhomho yeseZimbabwe yakazara matima nenyika nekubatsira kwawaita kune kubatsira kwavari kuita panguva inoi zvichiva zvakare kuti dene zvinhu zvese zviri kubatsirwa nazvei zvagona kusvika kwazviri kuenda nezvirango zvakanaka tichizoita futi dambudziko rekuti kwadiei kunzi kuchasvikira zvinhu kudee tagona kugadzira mamins ekuti zvinhu zvese zvaenda zvauya zvakanangana nevanhu zvisvike kuwadzi wazvo isazvitaudziri zvipinda nemudzi vamwe vanhu
saka nyaya hombe vamatonho dzei yamataura yekuti zvisazvipisira zvazodii zvadii panotariswa sei apa kuti vanhu vaone kuti ichi chatorwa chaiswa apa nekuti taiona kana mune dzimwe makungano akaita semaindependence celebration kana ingava misangano yemapato ezvematongerwo enyika chaiyo chaizonzwa kunzi vamwe vazosungwa vanga vaviga kana ingava mombe yese yanga yaurayiwa ipapo shuga chichi nezvimwe zvakadaro pangatariswa sei apa nekuti mapoka ari kutumira zvinhu awanda endi vari kutambira vanogona kunge vawandawo futi nevamwe vasiri vari kutambira vakanangana nekubatsira
tati ine rombo rakanaka munyika muno mukatine mangos akawanda wanda angati agara achishanda ari mumamana ino tatagona kushanda through mangos iwayo aripo anotaridza kuti ane accountability yakasimbarara ogashira zvinhu ozvipfuudzira nenzira kwayo kuwanhu tinozomboita matambudziko kuti zvinhu zvabva kwatiri wagaro mune muzimbabwe tisvisvipa kune vamwe vedu vari panguva yakaoma zvozosvika zvaanezara uye munhu akuti ndazvodai ndozvinhu zvatinoda kuti kana tiri tisazoshandisa mangos togona kubatsira kana kuti tisazokanganisi tisazoabuse zvinhu izvozvo zvinenge zvawanikwa
munoziva kuti kune mangos zvakare haitombopomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka mari nezvimwe zvakadaro saka mundiani angazotarisa mupurisa kuti chii chaitika manje
zvinenge zviri kure nakure pari pashoma shoma pane zvatinozomunzwa kuti mari yakati yakati yakanga iri pakati isanoshanda zvakati yakazongotsakatika ese pakashaka kana uye asungwa asi zvekumangos dzinerukana yekuti tiona vanhu vazhinji vanenge vanzi kana aine paaraudzira zvinhu zvikana kuti patsaura takaonda zvakadini patohwa ifshon yakadini kuti munhu aite sei aunzwe kumutemo
tinotenda rambai muripo timbonzwa kuna mukoma Chris neisindebele
ye mnumzana kunjani
hanyapira ngozi
ye ute ungapi kwamhlava
Oh,
South Africa. Kodwa kobulawayo udabuka ngapi kwakhona?
Mina ngihlala edabuka kobulawayo, ngihlala kobulawayo ePhumula South.
ePhumula South. Hayi, kuhle. Ungasiphathisa ke kuhlelo osipha imbono yakho.
Right, imbono yami yokubila umthatho wokuphetheyo kwakokuqala ngithanda ukududuza labo abathonele isobo nabangane kulesisehlakalo esiwele ilizwe lethu. Njalo ngifisela labo abalimeleyo kule sehlakalo ukuze bafike basinyana okwesibili ngithanda ukubonga uzulu liphakazi isizwe seZimbabwe ngokusukumela phezulu ubabiza sabeni beletha usizo endaweni okulufuneka khona kungathi ukusukumela phezulu lokhu esikwenzileyo njengesizwe ngabo kuyaqhubeka kunjalo sihamba simoya munye sincedisane nxa sithe sathola okukhathaza njengalokho kukhanya njalo njengoba siyisizwe sibonoza sishike isikhathi sokubonoza kusesizintandane njengoba kungani iy'nkokheli zethu zingani ziyaziqondakali zingani ziphuthula umoya yikho ke intandane zijayele ukuthi nxa ungabo nokuzima ziyabambana nje zigxose kanye siyalapho ziyakhona
kodwa ubona njani ukubana ngazithi inkokheli ithe ibona kusiba lo dubo olunje bahambisana bonabo abakhokheli baya khonale abafike khona okufika ingozi le ngoba sibona omunye uhambe ngomvulo omunye ohamba lamhlanje
into eyangisayo ezwe zinkokheli esikhathini esiningi ingqekusemzini wakho ngingakuthile nonkosikazi kungafika abantu bemzini
Amasofa le asizo siyibambe kakhulu ngoba sike sezwa abanye besithi hayi engxenye umfanekiso lwana ayisiwo wekhaya ngoba kawukhanyi kahle ukuthi kungathi
kodwa khona izini yokusukumela sengani umuntu othe nje into okwenza wasukumela iyadi yokufuze kubonakale manokuphaza ukuthi ngokuphazima kwelise ukuthi uyakusenzakala umonakalo omkhulu kangaka inkokheli isukume ibe sebantwini inike yonke enelise ukuthi kunike ngaleso sikhathi ukuze kukhanye ukuthi ngempela kube enkokheli lapha elizweni ngabe ngoba ngithe ngikhazelisisa kahle kahle esukuza kuqala ukuthi okuqalisa lokhu usibolo imfanekiso yama-helicopter ama-private yamkade idonethiwe nezinye inhlanganiso ngezinye izizalwane zabele Zimbabwe ikanti thina sike kutho esikhangela ukuthi lilezinye izinto zokusebenzisa ezinekwedlula lezi ezama-individual ebesesithi ngabe zingene ebantwini zasiza abantu masinyazana kodwa ukhanya zathi ukuthi kuthetha isikhathi eside kakhulu esingakabi lento esiyenzayo
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi ibongile
lam okay ube lo busuku obuhle
yebo ithine mwemtereri Chris Barunare alo ndofunga taita dambudziko renhare inofanira kunge yadona tinoda kutora mukana wekuzivisa vateereri vedu nevanotevera pamafacebook page yedu alo ndofunga nhare yacho iri kuita vari kutinzwira kure ndaa ndichida kuzivisa vateereri Chris kuti pari zvino tiri kuita dambudziko nelive streaming pamafacebook page yedu yese ari matatu. We are having problems live streaming on our Facebook pages, but it's something that our technicians are working on. Totarisira kuti chirongwa chisachapera tinoita kukwanisa kuti mutibate pamafacebook page yedu ari matatu. Asi kune vari kukwanisa kutinzwa nepenyuro paradio. Tibatei, tipei namba dzenyu tikufonerei tikurukure nyaya tiri kutaura inyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa zvikuru officially tinonzwa kuti kune vanhu vanoita 98 vakashaya asi zvinonzi uwandu hunogona kudarika nokuti kuchine humwe dzimwe nzvimbo nerumwe rufu zvisati zvarekodwa officially vamwe vari kutotaura kuti vakashayika mutsaona iyoyi vasati vazivikanwa kuti varipi vanodarika mazana mashanu kana kuti 500 vakafa vachitarisirwa kuti vanogona kunge vachitosvika kana kuma120 asi official figure iri kuti 98 makumi mapfumbamwe nevasere. Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaenda vekoko vakanobata maoko pamwe nekusangana nevakawirwa netsaona vakavimbisawo vagari kuti aiwa nyaya yekuti chikafu hachiko inyaya yekuti zvinhu zvokuti hazvisa zvatakurwa chete asi hakuna anofane nzara nekuti chikafu chiripo chiri kuwaniswa kubva kuhurumende nevanobatsira. Imwe nyaya yataurwa naPresident Chris inyaya yekuti hurumende hanzi yaakuzoita matanho akaomarara nenyaya yekuti vanhu vaonekwa kunzi vavaka munzvimbo dzakakodzera nokuti nzvimbo dzimwe dzaadzichivakwa idzi vamwe vangu vachivaka mujinga megomo saka pakanaya apa makomo aya haasi makomo ekuti idombo mavhu akawondomoka akazofushira vanhu vakawanda nedzimba ndo zvakauraya vanhu vakawanda yatingati mudslide. Saka president vati pachatorwa matanho ekuona kuti vanhu vavakira munzvimbo dzinenge dzichitarisikwa kana kuti dzichikomekedzwa kwete kungoti sabu kwa ano tiwe wakira hapa. Iwe uzotai wa nduda angu mchingame gomo. Wamu wano taanzi mgomo ndoma ndono ya suona shiri miri kana watuvanu wano vangu wana embe yangu kuti imba ya marata iri mgomo ndopa ningi. Izo sundoe zingwezo sinu sugita oti tinga tipinda mtsaona. Kwetu wamu wano wakira mchingame nzizi chaimo mekuti uiziru wakazarisa rukango fashukira. Shunia nyetika usiku zini makarara makutongo pindu wane mvura mzimba. The next thing wanu watoshaya. Saka watsinira nyaenda nchigaro nchifungo wa inukuti. Mzimu nguwa matino wakira ni patino chua utiwakire. Zifuno tisa panjozi. Nukuti mzimbo za kawanda zinueta shokaita sima mad slide. Tineta wakira mjingame makomo. Kana kuwakira pa msorepe gomo asi. Riri gomo raka. Risina ifura kasimba. Rikuti kwa kanaya. Mfura ya kanyanyo wanda. Ifura kutuondo moka. Paa kuita tsaona. Daifu kutu wakawakira mjingame gomo kune mama komo. Seari kumushapa mkwa mrewa uku. Rekuti rinenge ringo zido mbora kaita kuenda na kuenda. Ailo ari ondo moke kana shudi unugona kukwakira hapo asi. Unuchenjiro wakuti mango matombo anenga haripa msorope gomo iluru. Kwa kaitika ori mwe disaster kana imwe shine rango itika. Anugona kukunguru kachuya achipunza futimisha krisi.
Ile muzo alapo uchongo ya klase sukubana. Munga meli ukutaze uzulu kubana. Nga lisaka izindlu emakhaya lapha libona ukuthi aliyakhi pansi kwentaba liyakha liyakhe endaweni eyokuthi nga kungaba lodubo olufana lalolu alisoze libe lisengozini. Ye siyabona ukubana zikhona indawo ezifana lasematopo ematojeni laphana hayi ngale kungane intaba zakhona azifani nalezi esikhuluma ngazo kodwa zikhona kwezinye indawo ukubana ungakha izulu lingabuya elifana lalona lelo izulu lesiphepho lingakuwonela kakhulu likudilizele indlu yakho ngokunye okumele abantu bakucabange nxa besakha jonga.
Rigaitu wene kutishunga kwa nisere kutitibate mkoma Freeman Chari. Nde mungu wewano waruku tungamira mkuunganizi kwa kwe mari muno mwa Amerika. Saka tuna uti wene kutingawa bata ere nukuti wamu watatiche za kubata South Africa. Namba ziri kunesa nafunga nare zeri zine zine dambu ziku. Tatiche za kubata waka siyana siyana wema sangana waka siyana siyana. Kusanganisira wewe muno mwa Amerika watulukunza watu waru kuita mabikone msue mguwere kuunganiza mari. Tulukweza kuwabata asi nare zinenge zirikuti ite idambu ziku. Ku United Kingdom tatine vanu wawiru watatu watatambo wimbi sana nao. Asi la mwacho wanengo wazote nondofunga tasubati kana. Chile gaituona utingaita sei vanu wazo tipo taure nao nambazazi zirikuti netsei saka chile mukati. Mkweza kutiti bate watino taura nao asi imi wanawe Zimbabwe wari kwese kwa muri rambaye mchita shamuri kuita ezo zikubatsira kutumira mari kutumira mbashka kutumira chine chichi nono shanda wakawanda turgunzi wari kutumira chikafu Chris anzi wari kutumira hufu beans matemba zvizvi asi vamwe varukangana kuti vanhu ivava havana kana midziyo yekubikira yakatakurwa nemvura saka rimwe dambudziko iroro kuti mavapa upfu nematemba asi havana poti yekubikira
lenkuni huni
huni hakuna zvakare saka kune dambudziko rakakura rekuti kutotanga kana tikasharisa pedu kumusha hanzi unenge uchitotanga rowara usina chauyi nacho ukatotanga rowara dzimwe nguva unogona kuita raki rekuti kune kuine huni dzinenge dziripo dzekuti unogona kuzoshandisa. Regai tinzwe tine mumwe wevari kutungamira urongwa muno mu Washington DC metropolitan area rwekuunganidza mari muno mu America yekubatsira vakawirwa netsaona ye cyclone Idai. Tina muzvare Masi Guramatunhu makadi.
Makadi vakandemisa.
Aiwa tiri wapenyu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu. Mungatudzawo urongwa hwenyu hwekuunganidza mari tinonzwa kuti vanove muno muAmerica zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica maunganidza mari inodarika 40,000 yatinonzwa kuti iri kubatwa homwe yacho namukoma Freeman Chari pamusoro pezvo imi vemuno metropolitan area muna kuneta aiwa makutoita imwe rimwe basa rekuunganidza zvakare mari tanzwa kuti mune imwe fundraiser mukupera kwesvondo titsanangurirewo pamusoro peurongwa hwenyu.
Hongu, muri korek zishkuru, nekuti ma zirukudi wazwa choku mshaja katu wandei. Saka isuwe Zimbabwe Diaspora Network, North America, kabata nane mangwe ma organization arimunomu DC, anaitayo ana Forward in Faith, Kisu Business, NADIG, Zimbabwe Nurses Association, Wakwamba Opoza, Love Sisters, Zim Fellowship, the African Apostolic Faith. Takataka taro tati sema Zimbabwe kungo ngana pa mwishetese community. Tichie uka dambu zikora wana wa mwedu kumusha. Neku tichi rezo ma mari ichabatika na panema ya kazi za karizara. Neku batika neku tisturi kure zikuru. Asitiri kuna kupane zishomu waezo zoza. Neku anta kuita zikibatire wamu.
E, tichi tarisa mshare kuramati unu. Wakawanda, wano tia kutungo pa mari ya usinga zizwa uti ishano shanda sei mberi. Asinu zinuwa neta wakawanda. Tichi tariso zimwe nyaze corruption kana uori. Zahadi chimbo iti kane nyaze kubatuwa kwa mari. Vamo wakitu tizani mari yeche machayo parufu. Muruku kwanza sei kuti vanu mwa pechivi mbo. Tichona uti nguwa digidiki vanu wangu watu unga za mari ya kushuka kuma 40,000 kana kudarika.
Saka isu za chukita, tisi maritulu kungo kolekia, dukuno kwa asiru kubia tumi wakumusha, kune ma organization ari reputable, ari kutoshanda basa ero na nechekari. Muka wona izi mishitaisa muma paper, kana kunga we pa panana pa social media, muruko na pani ma organization ari pongu dara, ya kata sema checha, nanyaradu, anane, anane, doa watuta kutipe mari, wanu wa gara wari kushanda, wari on the ground. Mari hapana itasara kuno endezese, mari sitine endezese zinyo za tumidirwa. Tenge chida watu wazo peo, watu ilakibzeo, so that wano wawone kwa kaenda mari zao.
Ndizu, Christina Muzare Masigura Matunu, wano shanda nesanga nore Zimbabwe Diaspora Network North America, ZEDNA. Pia tunungu ya nyoziwa, takayanya kuzu tira mazitaya, Muzare Gura Matunu wa mwitrupe za tarasika ZD. NNA.
Zidna. Kino iti Zidna.
Ndora gari ruka iloro. Yes, Chris.
Yes, welcome to the show.
Thank you.
Yes, as women, I know that, you know, women, especially in Zimbabwe, face, you know, peculiar problems because they are women. So are you thinking of that as you raise whatever relief you are sending back home?
Well, indeed, we hope that the money that we will send will help women mostly because, you know, women are the caretakers, they are the nurturers. So, you know, by default, they take care of the whole family. So hopefully the money will be able to assist the families that are, you know, that are headed by women. And even then, in general, you find that a lot of families are now headed by women in Zimbabwe due to the various problems, you know, with the HIV and all that. So obviously we are concerned about the women because, you know, we were looking at some of the pictures and we saw that a lot of women were affected.
Totarisawo imwe nyaya muzvare kuramatun inyaya yevana vasina vabereki munozova misha yakawanda yanga ichitungamirwa nevana yatingati family headed child headed families kuZimbabwe nderimwe dambudziko rekuti vana ivavo vanenge vasina vanokasika kuvabatsira kana kutarisa kuti varipo here nguva yetsaona inei. Mune maga masangano wera muri kushanda nawo wekuti munowati tinanganisirei kana kunanganai nemadzimai nanganai nevana nanganai nevakwegura.
Isu zvandambotaura zviya kuti isusu hatizi on the ground. So sezva sekudaro hatidi kuti tiite dictate kune vanhu vari on the ground. Tiri kutarisira kuti vanhu vari on the ground they really know what the problems are. So ndosaka tiri kushanda nemachurch. Nekuti machechi ndiwo anoziva zviri macommunity zvakawanda nemadambudziko anofesa macommunities.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare timbotora muteereri. Hello.
Oh, hello.
Yes, makadi.
Awa, tinofara kana makadiwo.
Ndiani avo?
Zvitandito Fidelis Chimombe.
Mukoma Fidelis muri kupi?
Ndogara muBoston.
Muna muAmerica.
Yeah.
Thank you so much for joining us.
Yeah, no problem. Yeah. Yeah, chakutanga ndoda kubata maoko vana vezimbabwe makarasikirwa kuchimanimani nedambudziko Bengo Dan. Asi dambudziko iri ratanga zvinhu zvakawanda. Tinoona kuti ratanga kuti isu sevana veZimbabwe tinokwanisa kubatana kuti tibatirane. Zvinoreva kuti poso tinokwanisa kubatana kuti tivake nyika yedu. So tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuunganidza mari. Kuna mukoma Freeman Chari vari kuOhio vari kuunganidza mari. Vamwe chechi veZimbabwe vakaunganidza mari. Zvinhu zvakanaka zvaita kuti isiwana veZimbabwe tisiye zvepolitics, tisiye kuti MDC, tisiye kuti ZANU PF, tibatane kuti tibatsirane sevana veZimbabwe. Asi tinoona kuti panguva yakadai, panguva yekuti vamwe vari kutambura vamwe vanhu ndopaunda kubatsira vamwe vanhu. Kuona kuti dzimwe nguva ma NGO mamwe magroups vanotanga kuda kuunganidza mari. Then mari yacho haisi mari yose inoenda kuvanhu vayaunganidziwa. Saka panguva ine ndangokurudzira kuti vanounganidza mari kana kuti vanhu vanopa mari ngavabatane nevanhu vakavimbika. Toona kuti mukoma Femenchari munhu akavimbika bozi vakambounganidza mari pakaitanye nguva yekorera. Vakamuwanidza mari pakaitika vanhu vakapfurwa muna January. Saka kana vatinge vatumira mari kuZimbabwe vanotumira futi feedback kuvanhu vakapa mari kuti mari yenyu yamatumira yakashandiswa zvakati zvakati zvakati. Saka ndinokurudzira kuti mamwe maorganizations vari kuunganidza mari vadzoke kuvanhu vapa mari voti mari yenyu yashandiswa zvakati zvakati kuti vanhu vave nechivimbo mune zvinhu izvi. Pane kuti vamwe vanhu vapa mari vozoonekwa vachibatirwa.
Ndizvozvo, maita basa zvikuru mukoma, maita kunge mune kamuti mukanwa, nekuti mukoma Freeman Chari vabva vangopindawo muchirongwa chedu izvozvi.
Yeah,
thank you so much, Chris. We want to welcome Mukoma Freeman Chari. But Mukoma Fidelis Chimombo is in Boston. Said this disaster has shown Zimbabweans one thing, that they can unite when there is a cause to fight. And he said the good thing is people put aside their political differences. And also he touched on the issue of transparency for those who are handling these donations. And he singled out Mukoma Freeman Chari as one of the honest people he knows who are working to collect these donations. And unfortunately, Tana Mukoma Chari Parunari.
Yes, Mr. Chari, you can hear how people perceive you. Welcome to the show.
Thank you. Thank you. It's humbling, but thank you so much.
Yes, yes. So can you give us an update? How much have you raised so far?
Okay, so in terms of money, we have raised right now we have about $40,500 United States dollars that we have raised, and now we have been increasing our targets at $50,000, and I believe we will be able to reach that goal probably by midnight tonight American time. Then in terms of other efforts, because you have to realize that the efforts have been, you know, it's not just me who has been doing these efforts. Because we have been a team, there are other people who have been on the ground in Zimbabwe. We have been doing other kinds of, not just fundraising, but, you know, collecting a lot of things. So we have like people like Sean Mullins and Jackie who have been doing all the stuff at Highlands Presbyterian Church. Mm-hmm. And I can tell you that by today in the morning, we had sent 30 ton trucks to Jimani Mani. So we are talking about those huge trucks that have gone to Chimani Mani with food, food, clothing, blankets, you know, all these things that have been donated by people. Because people in Zimbabwe themselves have been so forthcoming with donations. It's just overwhelming. So those trucks are down in, you know, I think because of the roads are impassable, so they are down there close to Chimanimani, and there have been negotiations to get the food stuff now to the respective places. I know they have been helicopters. I know Mr. Masio from Econet I don't know if I should say donated, or he is, yeah, he's paying for a helicopter, some helicopter to do some of the deliveries. I know there are people who have also volunteered their helicopters to do some of these deliveries. But the Civil Protection Unit also, you know, it has to coordinate these things because, you know, there's danger involved. So they are, from my understanding, they are also coordinating these things. And I'm sure by now, the dropping of food and so forth, they've already, you know, started. Some people might not have gotten the food and so forth, but there is food that is on the way, and it should reach the people.
Mm, that sounds like very good. But, Mr. Chari, there has been some concern over the fact that the type of food that is being handed out, like beans and mealie-meal, for example, you know, people don't have firewood and so forth. What is your take on that?
Yeah, that's true. Again, these are issues of coordination, and I think everybody here would understand that, you know, this is something that happened. So my issues of coordination are also, you know, cropping up. But what I can say is, because so many people have donated so many things, I can tell you that we have like gas tanks that have been donated, I think maybe like 50 or 100, I don't know. There are lots of gas tanks that have been donated, pots, we have mealie meal, we have canned food stuff. So we are trying to get, you know, the food to the people, you know, and also get things like gas tanks to them. If there's food that they can eat and consume at that point, without so much cooking, it is obviously preferable to get it to them first. But there have been issues of coordination, and that's why even myself, I'm stressing the need for good coordination, even with the military, with the Civil Protection Unit, and with other organizations that have also been coming in, you know, because things have to be done.
Mm-hmm. Thank you so much, Mukoma Chariramba, enyi muri parunare. Endombo dzoka kuna Muzvare Guramatunhu. Tinoona kuti mukupera kwesvondo mune mutambo wamuri kuita wekuunganidza mari. Mungatsanangurira vateereri kuti uri kufamba sei?
Mutambo wedu uri mukwe Saturday, Mugovera. Tichanga na 1 o'clock, and tinenge tiripo zuva rese. Vanhu vachiuya tine tashiya kudya pamwe chete, asi chechikuru ndechekuti vanhu vape mari iyo tichange tichizotumira obviously kunana mukoma Freeman nemamutaura nawa kuti vaendese kumaorganization ari kumusha. And kunenge kuinewo fellowship nekunamata, nekuti tiri kuziva kuti pane varasikirwa nehama neshamwari, saka tichange tichinamatawo nekungoita comfort each other, nekuti tese tiri kunongouya all affected nezvatiri kungoona nekunzwa. And pachange painewo maZimbabwenzi ari kunoku anoitawo zvemhanzi, zvavachange vachitipakurirawo zvavanoita zvemhanzi. Kune magames nemaraffles, saka there's a lot, and just fellowshipping ni pamwe chete, kungoyanana tiri pamwe chete.
Thank you so much again. Just do the same in English and this in the belly.
I don't know what in the belly, but I can say it in English that we hope that Zimbabweans will come out in their numbers just to come and fellowship together and remember the Zimbabweans in the Washington, D.C. area. But, you know, if you are around the surrounding D.C. area, you are welcome to come and join us. Even the gentlemen that call from Boston, if they can drive, they are more than welcome to come and join us. You know, we are asking Zimbabweans to bring a dish and share in fellowship with others. And we are going to have a prayer just to remember the deceased and those that are mourning at home. And also there will be music and entertainment, fun and games, and there are lots of raffles. We have somebody, Tisu is an organization that sells Zimbabwean products. So, and then she's going to be sponsoring a raffle. So you might win some Mazoe, you might win Maputi. So do come along.
Thank you so much.
You know, meet new friends.
Thank you so much. Ramba, you must parunare. Tine mutelele aripo. Hello.
Hello, Makali.
Ai wataka simba ndiani avo?
Murikutaura na Tarisai kapfunde.
Tarisai kapfunde mutare.
Alright, tinobva kwamurehwa.
Ehe, titaurire kuti zvakamira sei kwamutare.
Tiri kuHarare, tiri kwamutare.
Omuri muHarare. No problem. Tipei zvamuri kuwanawo.
Yes, isusu tiri kunamata nekuchema pamusoro pehama dzedu dzakaparadzwa nemvura. Saka tiri kunzwa pana mai vataura vari kwamutare. Vakuti kune nzvimbo iriko isati yasikwa kune vakadzi vakura kune mhuri dzisati dzaona rubatsiro tanga tichichemawo kugavhumendi ndokune mahelicopters ndokunga kukonseta nyika reairport tanga kwanise kuenda ikoko kana zvichibvira vakadzi ivavo vakasakira vachibvisa vachisa kunzvimbo dzekuti vanokwanisa kubatsirwawo itime. Yes.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga muri kutaura mashoko ataurwa namai Linet Karenyi vanove nhengo yeparamende inomirira Manicaland pasi peurongwa hweproportional representation. Ndovatambotaura navo panhau vachitipa update vachitaura kuti kune madzimai akazvitakura vamwe vatarisana nekupona. Asi dambudziko nderekuti pachipatara ipapo kana pakliniki pavari hapana mishonga. Ndofungawo navana mukoti navana chiremba vanotarisirwa kuti vange vachivabatsira. Tinoimba kuti zvatambonzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti kune vana chiremba nevakoti vatumirwa munzvimbo idzodzo. Dzimwe nguva kune kwakwanisa kusvikika nekuti dambudziko hombe ranga richinzi migwagwa haisi kufambika. Thank you so much.
Nehama nevana ngavasise rubatsiro kuvaridzi varwo nekuti muzimabwe mune vanhu vane dambudziko rekuti umwe achichema umwe anenge aisotingaisa mari.
Thank you so much.
Alright, maita basa misika ndemuni.
Tinotenda morara zvakanaka.
Alright.
Christopher, Mr. Saika Pfunde, she's calling from Rewa. I'm from Harare, but she's from Rewa. And she's talking about those pregnant women who are expecting in Manicaland, in Chimanimani, at one of the clinics where Member of Parliament for Manicaland, Ms. Linet Karenyi, mentioned in our main show that they need the help, those women. So she's saying the government should try to either airlift those women or send assistance as soon as possible. And then she also talked about transparency on the issue of these donations.
I see.
Yes.
Chonga, we are fast coming to the end of the show. So, Mr. Chari, can you give details to those who would like to contribute to this very important fund?
Yeah, thank you. So if you are outside, because I'm driving right now, so if you are outside of Zimbabwe, or if you have a Visa or MasterCard, you can donate to the GoFundMe. If you just go, you can just look for me on Facebook or on Twitter at Freeman Chari. The links are there, so you can donate there. If you are in the country, if you are in Zimbabwe, they are EcoCash billing, I don't know what they are called, billing numbers that are there that you can use to donate within Zimbabwe. You know, there are a number of cities and airports that are in Zimbabwe. And I think most of the people who have been raising money, especially in Zimbabwe, I think most of them are doing it, you know, with the with a genuine heart. Of course, we can't discard that there are people who can steal.
No. Thank you so much, Mr. Chari. There you have it, Mr. Freeman Chari. You can assist Zimbabweans through him. That was the end of the show. Thanks for joining us. My name is Chris Gandhi.
Etichitendawo muzvare mesi gramatu nevezidna varimunomu DC anokuonekai ndinwenyu jonga kandemiri.